vamuzhomwa vanga vari gamba ratakashanda naro kubva tichitanga musangano vari national organizing secretary vedu. Isu mazuva iwayo takanga tichiri vechidiki tichitungamirira mayouth munyika yose, saka taiziva nekushanda pamwe chete nguva zhinji. Igamba ranga rakasimba, igamba ranga rine rudo, anga ari mushandi akagwinya, anga achimira mira panyaya yenhamo kana kuti hondo yeurombo, yekuparadza urombo munyika yekwedu. Aishandawo nevashandi ari mumiriri wetrade union. He was a worker of workers. Saka aishandira vashandi, ari mushandi wenyika. Akanga ari member of parliament.
Asi mukushanda kwavo vaive munhu akaita sei?
Akanga ari munhu anga ane rudo, anga achiyananisa, aiva akazvipira kuti nyika ite zvakanaka. Ndakavaona vamuzhomwa munguva yapfuura dzesarudzo, vakava vamwe 2.6 million vakativhoterawo, vachivhotera shanduko, vachivhotera chiedza kana kuvhotera ramangwana rakajeka. Saka murume anga akasimba, anga ari baba, anga ari mudzidzisi, anga ari murongi, nokuti ndo vakaronga musangano, anga ari murongi ndiaironga kana kubudiriro yemunharaunda semashoko anga achitaurwa muluvheve muno matatiri. Anga ariwo munhu aitya Mwari, anga achienda kukereke zvinova kuassemblies of God, zvinova zvinhu zvinopa simba nesipundudzo netariro yokuti haana kunge achingoziva chete kuva nepfuma yemunyika muno ane shanduko, asi anga achidawo shanduko yokudenga nepfuma yekudenga.
Mumashoko enyu ekupedzisira, mungati kudii nezverufuro?
Tinokudza gamba redu Qhawe Lamaqhawe. Uisei kuti aiwa gamba zorora murugare, tachema nehama, tachema nevana nemhuri, tichiti aiwa mweya mutsvene ave navo, umoya omwele uye lami. Isikati songi.